ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti yeyi no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu chivabvu 15/2019 gurukota rezvemari vantoni ncube votarisirwa kutaura muparamende mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi panguva iyo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika munyaya dzemafuta edzimotokari mitengo yezvinhu nezvimwe masangano akazvimirira ozeya nzira dzinopa pundutso kumashandiro ematunhu varimi vachena vakabvutirwa minda yavo pasi pehurumende yaimbove ichitungamirwa navarobert mugabe votarisirwa kutanga kupiwa mari dzavo svondo rinouya varimi vefodya kumashonaland west vopenga vachiti havasi kufara nemitengo yefodya yavari kunzi vatengese fodya yavo nayo muchirongwa chelife talk diaspora forum na8pm tiri kutarisa mabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika takatarisa zvazviri kuitawo mukusimudzira upfumi hwenyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave musakanganwa kufarira facebook page yedu yevoa shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu